tichitanga kugara muchinhu wa South 1996 mune nzvimbo dzanga dzakasiyiwa zvichinzi dzine mapublic crash mamwe mapublic schools but kusvika nhasi unoyu hamuna chinonzi chikoro muchinhu wa South. Takaramba tichitsvaga rubatsiro kune marelevant authorities but hakuna chakabuda. Harare Residence Trust yakatibatsira pamwe chete neveZimbabwe Lawyers for Women Rights. Tikaramba tichifamba tese.
Manga muchiedza kumbotaurawo here nevekanzuro vacho?
Takavanyorera kakawanda havana kutipindura. Tikanyorera zvakare veMinister of Education. VeMinister of Education vakazviona zvakakodzera zveshuwa kuti tanga tichifanwa kunge tine chikoro. Vakabvuma mhosva yavo kuti tanga tichifanwa kunge tine chikoro muchinhu wasouth. Vekanzuro vakazoti muresolution yavo ya2018 taona zvakakodzera kuti tinhu wasouth is in need of a primary school. Saka takuvapa mari yekuti vavake chikoro. Ofuchi mari yatakanga tapiwa yakanga isingavake chikoro chemutinhu wasouth.
Chaivakwa kupi chikoro ichi?
Yaivaka chikoro nearby sebabu. Saka takavabvunza isusu tikavanyorera petition kuti mari yamatipa iyi hamuna kutipa isusu. Stand number iyi haiwanikwe mutinhu wasouth. Stand number yedu yechikoro 2164 apa hapana chiripo. Nhasi unoyu takutoona kuti pakutodevelopwa pari kunzi pada kuvakwa magarden flats panga pakutodevelopwa pakatoiswa maroads. 2165 takutoinzi yatova shopping center asi painzi panofanira kunge paine primary school nesecondary school. Zvese izvozvo hapana, zvakashinjwa mashandisirwo.
Pane mutemo here wanga uchityorwa nekanzuro apa?
Harare City Council yakaviolata my rights edu, the right to education yevana vedu yakaviolatwa. The right to be heard isu sevagari havana kutinzwisisa, havana kutinzwa, havana kutipa mukana kuti vatinzwe. Vari kungotitaura kuti havasisina land. Ko land yedu isusu yekemhenge yagareri yechikoro yakaendepi?